Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17/2025 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemazono munangagwa vanodzokorora kuti havasi kuda kuramba vari pachigaro kusvika 2030. Asi bato rezano PF riri kuenderera mberi nekurudzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Vagari vemusha weHighfield nerugare muHarare vochema-chema nekupiwa mvura yakasviba nekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekuti vachatevedzera bumbiro remitemo vachiti havasi kuzopfuura nguva yavanofanirwa kunge vari muhofisi iyo inopera muna 2028 vachitaura pamusangano wavaita nevapepeti venhau vabva kumasangano akasiyana-siyana vaitirwa kumuzinda westate house muHarare nhasi vamunangagwa vati kana mutemo Kana matemo avo maviri apera, nyika nebato zvichaenderera mberi nekusarudza achavatsiwa, vachiti izvi zvakajeka sezuva. Mutungamiri wenyika vatiwo, ivo vanofunga kuti avo vane Zanu PF pamwoyo, vanotevera mitemo yeZanu PF, vachiti kune vamwe vari muZanu PF, asi mukati memwoyo yavo vasiri muZanu PF, asi vachipfeka mbatya dzeZanu PF. Asi pavanga vachitaura mashoko aya vakuru muZanu PF vanga vachiti bumbiro remitemo richavandudzwa kuti vamunangagwa varambe vari panyanga mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vafarai marapira
Tora mkuru watu iyo wachazama kuti wandi konvite kuti ndipfuurire sezvavari kuda iyo ndichazama kuti ndiva konvite kuti aiwa ngatisadaro izvi zvinongoreva kuti iyi nhau iri kutauriranwa mukati nebato haisati yava nhau yapedza kutaurirana ende zvinoratidzawo kuti tine dhemokrasi mukati nebato redu rezanu PF rekuti vanhu vanotendedzwa kuti vataure vachitaurawo zvichemo zvavo zvido zvavo vachizvisvitsawo kuvakuru ende vakuru mazvasekutaura kwavo as a true democracy and leader havangotori mashoko evanhu vongomarasira kure vosanga mavo vachiti ivo i will try to convince vanoda kundiconvince kureva kuti mukuru anokoshesa kutaurirana nevatikiri vacho
asi ivo vari kukurudzira vamunangagwa kuti varambe vari pachigaro sei vasiri kutambira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri webato tichiona kuti akasike kutanga vamunangagwa vachizivisa kuti vachateera bumbiro remitemo
chinodaro ndechekuti ivo somunhu wakamakaita vachitaura kuti the voice of the people is the voice of god saka vanhu vanenge vachitsigirawo izvi vanenge vachitaura vachiti ivo hane rimwe remazuva tingangodzikwawo chatinoda nekuti zvinoda vanhu zvinosiyana-siyana saka isu mubato wezanu PF tikuratidza kuti hatina chatinorambidza vamuzika hatina chatinorambidza vamukutaura hatina chatinorambidza vamukushuvira tichiratidza kuti isu mukati mebato redu taaverezere machuwa dhemokrasi
asi kava marapera takanzwawo vamwe vakaita savageza vari mubato rezanu PF vari kuti aiwa mutungamiri wenyika ngaachizorora taakunzwa vaakutotukwa nevamwe mubato zvichireva kuti dhemokrasi yamuri kutaura kai inongoshanda divi rimwe chete
Mwoto, vageza hapana kavarambidza kuti vataure zvavanoda kutaura chakanesa ndechekuti vanhu vakaramba kuti vageza vawanike vari ivo vanotsorokodza mutungamiri wedu wezanu PF vachivataura zita ravo mukati nemashoko asingavati mukati nemashoko anotsorokodza vageza havarambidzi kufunga zvavanoda kufunga havarambidzi kutaura zvavanoda kutaura
Asi tingaona here mutungamiri webato la Munangagwa vachiudza nhengo sezvavaita nematore venhawich kuti aiwa musazvinetsa henyu mubato ngamuone kugadzikana ini ndakataura kare pandimire
ndo ndataura ndikati bato rezvamupiri rine nzira dzavo dzakawanda wanda dzekuti rinoswa iro pakugadzirisa nyaya dzavo saka isusu mukuru kana achingataura izvozvi hatizivi kuti mastructures acharesponda nekuchiii asati taitapawo mhindu yemuchigashira here kana mastructure acharamba achiti aiwa ngavapfuurire
vanga vari mukuru muhofisi unoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7 tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe kuti tinzwewo maonero avo
mashoko andamanzwa endi hakusipo kutanga vamunangagwa vachidaro nonga rikwatira ruchina vachidzokorora mashoko ivavo asi vanhu vanowanzo kuti action speaks louder than words kureva kuti zvavanoita kauri zvinoitwa zvakanyanya kukosha kudarika zvinotaurwa nekuti tikatarisa panguva yapera iyo pakaita maMP vakawanda wanda vakaungana pafamu ravo nyaya yavakaunganira yanga iyo yeED 2030 pamba pavo chaivo saka izvozvo ndo zvinozvinoita kuti vanhu vafungidzire kuti vanenge vari kutaura vachitena left asiola indicator avo right saka handifungi kuti inganyanya kuverengesa chaizvo kunyanyanya zviri kuvari kutaura izvo asi kana vakatanga vataura vanhu vavanoti ivo vakapfeka jaketi rezano asi vasiri kuita zvezano kana vakatanga vataura navo ivo pachavo nokuti handitiwo mukuru wezano vanodi kutaura navo
asi tingaona here vamunangagwa vachiita zvamuri kutaura izvi zvokuti vagare pasi nenhengo dzavo vachidziudza kuti aiwa haikonai kukonzera nyonganyonga mubato ini ndichaenda panopera temu yangu
kana zveshuwashuwa vachirevesa kuti havasi kuda kuindirira mberi tivari pachigaro vanogona kuzviita handiti ndo mukuru webato asi zvinogona kuti nekei zvino kuti vakatorega bato ravo richipasa rizo richorivo ivo varipo zvinoreva kuti vanotoda vamugabe vaimbozviita izvi zvazvikanganwa vamugabe vagara vachizvitaura kuti handiti mberi pangaita pamaelections oza kunidadikana vanhu vachindida zvichakachenjeza nezvakatanga
tiri kunzwa muzano PF vari kuti ibato rinotevera bumbiro remitemo vanhu vanobvumidzwa kutaura zvavanoda
freedom of speech zveshuwashuwa inofanira kukurudzirwa asi pane pamwe paunoona kuti haichati freedom of speech iko zvino handimuona kuti ive muzano macho vanenge vava kutorwidzana chakakosha kana vanoita freedom of speech ngavaite freedom of speech inoenderana nomutemo sezvozvo handiti pane nguva yekuti apedza temo yake woenda umwe oya ndo inozi freedom of speech iyoyo pane kuti wonzi ngatipwanye zvakatinyorwa nebumbo remutemo rakanyorwa nevanhu 93% vakati 2013 constitution ngaite term limits then kuita vanhu vashoma-shoma vari mubato vanoti aa ngatipwanye bumbiro remutemo iroro rakanyorwa renyika yese kusuta munhu wani ina ndione freedom of speech yacho yakanaka iyi
asi chii chamungaona chiri kunyanyoita kuti bato rezano PF imomo muve nevari kunyanyotungamidza kuti vamunangagwa vaenderere mberi
chokwadi chiripo ndechekuti hakuna zvokuti zvonzi pati kana kuti musangano woti haukwakwasikindira mberi nokuti mukuru uripo iyoyo akaita maprojects saka zvinoitire bato zvenodingoita munhu wani nokuti bato zvinoitirwa bato ndokuti rinenge rine vanhu vakawanda ende bato rinenge rine donzvo raro ende bato rinenge rine vanoti ideology or maprojects zvinoreva kuti ari kutungamirira paanobva umwe unenge achingotungamirira achingeta achitungamira ndozvosaka zvinzi institutions are more important than vanhu
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe vari parunhare muSouth Africa nestudio 7 vagari vemumisha yeHighfield neRugare muHarare vari kuchema-chema nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo iyo iri kunhuhwa zvakare Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera
mumazuva matatu adarika mvura yakasviba kuti ndo uye iine hwema hwakaipisisa yanga ichibuda mumapombi evagari vemuHighfield nevekuRugare ichibva kukanzuru muzvare kudzai Chivasa avo vanogara muHighfield ndemumwe wevagari vemunzvimbo iyi vanoti havasi kufara nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo
handichazive kuti yatiri kuona ichibuda patepi mazuva ano imvura here kana kuti yatova sewage chaiyo kwezi hazvisi kuita akomana mvura ngabude mvura yegreen imwe yebreak kunzwa yapairi kutonhuwa sewage pane mweya inowa fishi musi uno unzwa kutoti mvura iri kunhuwa fishi kairi kunhuwa sewage iri kunhuwa fishi ipapo chii chakadaro pasina maminitsi inenge yakuda kunge yachena yodzokorora futi tinenge tiri kutourayiwa kabisira nemvura iyi
mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaprecious Shumba vatenda kuti sangano ravo rawana zvichemo kubva kuvagari vakawanda
kunowa kwairi kuita kuri kubva kwaita kuti wagare vazhinji watye mvura yekanzuru zvekuti nyangwe ikazonge yachena hayo wari kuramba waine kutya zviri kuratidza kuti mvura inomwiwa ne1 iri kusangana nemvura ine tsvina dze1 wagare vari panjodzi yekugamuchira zvirwere zvinofamba nemvura.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti mvura yakasviba nekuti vaigeza matangi.
What happens is because mvura yanga yapasipasi yabuda isipasina nyuwani iri kuuya. Sludge iya yamishonga yatoisa over time so inoungana pasi yopesera yaita zviya zviya. But it's not harmful of all, but obviously not pleasant to drink or use. Nothing chinotyisa, just mishonga yakangoungana ungana iyoyo. So as soon as we resume pumping, the water will clear up.
Asi mamwe makanzuru pasi rose kana achida kugeza matangi kana pombi dzemvura anozivisa vanhu kuti vavhure pombi dzemudzimba kuti varase mvura yakasviba kusvika yachena. Kunyange kanzuru ichiti mvura haina utachiona hungakonzeresa zvirwere, mukuru werimwewo sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanokurudzira vanhu vemuHarare kuti vatore mamwe matanho ekuchenesa mvura yese inobva kukanzuru.
Vagari mvura yese yavari kuwana papombi ngava inishuwe kuti mvura iyoyo kana vasati vanwa vaifashaidze, uyezve kana kushandisa mishonga inochenesa mvura yakafanana nechlorine. Nechikonzero chekuti mune mbombi dzinofambisa mvura yetsvina dzinenge dzichiputika dzisingagadzirwe. Saka naizvozvo izvi zvaita kuti mvura yedu yemuHarare quality yacho ive nokompromiswa.
Mukutanga kwegore rino, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichaita kuti makambani anoshanda akazvimirira apiwe mvumo yekuita basa rekuwanisa vanhu vemuHarare mvura, basa riri kuitwa nekanzuru pari zvino. Hurumende yaiti izvi zvinogona kuita kuti dambudziko rekushayiwa mvura kana kuwaniswa mvura yakasviba ripere. Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu dzemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti kupa makambani anoshanda akazvimirira basa rekuti vawanise vagari vemuHarare mvura idanho rakaipa chose.
Kune vara rinoti governance rakakurukurwa iyo nevamwe vakaongorora veGIZ neve World Bank vakaongorora nyaya yekuwanikwa kwemvura through privatization nemamwe mainitiatives akasiyana siyana. Ivo vanoti kana privatization yauya haigadzirisi maunderlying governance challenges anganga arimo muguta. Izvi ndo zvinoita kuti mvura izowanikwa yakachena, kwete kuti privatization inounza kuwanikwa kwemvura.
Aka akasike kutanga kanzuru yeHarare ichipomba mvura yakasviba kudzimba dzevagari sezvo dambudziko iri richiitika pese panombovharwa mvura, zvichinzi michina inopomba mvura muguta rese inenge ichigadzirwa kuMorton Jeffrey kana kuti paPrince Edward Waterworks. Rimwe dambudziko revagari vemuHarare nderekuti zvibhorani zvakawanda muguta zvinonzi hazvina kuchena. Izvi ndizvo zvinonzi nenyanzvi zvinopa kuti zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvipararire zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona Channel, pa WhatsApp uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page redu patinokupai link yekuenda paVOA Shona WhatsApp channel. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakapeta nezuro musangano wavo wepagore wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th ordinary session uyo wakaitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Vatungamiri ava vakatenderana kuti vabatane mukukurudzira nyika dzakabudirira kuti dziripe Afrika nekupamba vanhu vayo makore akawanda adarika kana kuti slave trade uye kupambawo nyika dzemuAfrica. Vatungamiri ava vakawiriranawo kuti vasimbaradze urongwa hwekuti Afrika ipiwe zvigaro zviviri muUnited Nations Security Council uye kuedzawo kugadzirisa hondo dziri muDRC, Sudan nedzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanga vari kumusangano uyu vakadzoka kumusha nezuro. Kumusangano uyu kwakasarudzwawo vatungamiri vatsva vemakomiti anomirira Afrika. mutungamiri weAngola vaJoao Manuel Lourenço ndiwo vesachigaro weAfrican Union vaMohamed Ali Yusuf vekuJibouti ndiwo vesachigaro weAfrican Union Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga misangano wakaitwa weAfrica Union uya hapana chinoshamisira chakataurwa ipapo. Takuziva isu kuti misangano yekungosanganawo zvavo vatungamiri vedzinyika zvavanongoitawo kana vemuno wemusadhaki voonana voongotaura taura zvinonwisa mvura zvinofadza nzeve vodya vorarama hotera voboita misangano yavo parutivi, asi chinobatika chinobuda ipapo hapana.
Sei muchidaro vaMbofana?
Muchaona kuti kana even hondo yekuDRC ndo yakanyanya kutaurwa nezvayo kuAfrica Union uko. But ndo kanyaya dzakabhotaurwa neSADC. SADC yacho yakatomboitawo musangano neEast African Community iyo inana Rwanda nedzimwe nyika. Asi hondo iri kungobvira. Tiri kutonzwa nezuro ino kuti ivo veM23 vatobata imwe dhorobha guru rekuDRC ikokoko. Saka vari kutoenderera mberi nehondo.
Asiwo ipo hapana here zviri kuitwa pamusoro pehondo iyoyi?
Kana vachesekedi vacho kumusangano weSADC havana kuuya, kumusangano weSADC neEAC havana kuuya, kumusangano weAfrican Union vanga vasipo, asi nyika yavo ndo iri kubvira. Asi mutungamiri wenyika iyo anenge asiko. Saka munotoona kuti tichatombozvitori serious zvemusangano zvaizvo, takutongobati magentlemen club hawo yekuboita maouting vachiita maholiday vatingosangana vachitaurawo nyaya nengano asi pasina chinobatika.
Tinonzwawo kuti vamunangagwa vakasangana nevamwe vatungamiri vedzimwewo nyika kumucheto kwemusangano uyu savachapo vekuMozambique.
Ikoko zvekuMozambique takaona bongozozo rakaboitika mamwedzi apfuura kubva pakaitika sarudzo idzi dzina kufamba zvakanaka neveopposition. Takaona zvakare SADC hapana zvayakaita. Bongozozo rakangoenderera SADC ichi yakangotarisa pasina chairi kuita. Chatinoona pachekuti misangano inenge yakuitwa navachapo navamunangagwa ndeyekuti ZANU PF yakangwere yapiwa mhosva yekuti yakapindirira musarudzo dzekuMozambique.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naIvanzi Sininga weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero kuBenin vakauraya mauto matanhatu nemusi weMugovera kumaodzanyemba kwenyika iyi. Mutauriri wemauto anoti vanopfurikidza mwero gumi nevanomwe vakafawo mukurwisana uku. Vanopfurikidza mwero ava vanenge vachibva kuNiger neBurkina Faso uye ndevezvikwata zveIslamic State neAl-Qaeda. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kuita misangano nhasi nevatungamiri venyika dzekumavirira nezvemamiriro aita zvinhu muUkraine panguva iyo America yave kuwandudza maonero ayo. America inonzi iri kuwandudza maonero ayo pahondo iri pakati peUkraine neRussia uye yatotanga kuita gadziriro yemusangano neRussia wekumisa hondo uchaitwa kuSaudi Arabia. Asi Ukraine inoti inodawo kuva nechekuita nemusangano uyu ichiti ikasakokwa kuhurukuro idzi haisi kuzogamuchira zvichatenderanwa neRussia neAmerica. Bazi rezveutano rinoti riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa munyika. Asi imbwa zhinji dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi hadzina kubayiwa majikiseni ekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Murutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vatokanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Each time a parent comes and mwana akasunga probably my hand cast kana netambo kana kunei, I always say just leave me with, give me 5 minutes, get out of it. So in caregiving, the first thing iripo is the language. Tikutaura naye sei wongu aba motikari akatengesa aita zvese zvaaita generation yemazuva ano yekuti abura hombe. Munhu uyu ari nomari here? Ngatichinjei toshifta masaidi.
Vaenderera mberi vachitiwo mwana ane dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka ahangofanana nevamwe vane zvirwere zvinenge BP neshuga.
Lese mwana uyu akaberekwa ane mental disorder. Tinomuvenga here because aba motikari kanorovera motikari kana aita anything. Ane flu tinomuvenga here kuti ane flu. Ane COVID tinomuvenga here kuti ane COVID. Uyu anorwara. Munhu ari muaddiction ane chii?
Kubva kuhondo dzakaita seworld war 1 and 2 mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati semuenzaniso Crystal meth kana kuti mutoriro waishandiswa nemauto ekuAmerica panguva yehondo yekuAfghanistan kuti vasanzwa hope.
Crystal meth was designed by the Americans from 1900. It was meant for the soldiers kuti vapinde mumacountries like Afghanistan. Pavanoti vakatora crystal meth for 48 hours or more, they will be walking machines as well as water. And they won't sleep.
Vachaus Rula, vekuchitungiza vati havana havo vana vane dambudziko iri asi vari kuona sekuti vana baba vave kusiira ana mai mutoro wekuchengeta vana vari kushandisa zvinodhaka.
Tinoda kukurudzira ana baba vose vari pano dai zvaibvira timboitawo rehabilitation yaana baba.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka rembatira pamwe Trust Amai Kiri Christine Hurukuru Madamombe vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
Zvakawandisa emwana aenda kuEngland aenda kuinvesiti but mwana anodzoka ikoko onoatakwa osodhomaizwa mwana atointrodhuswa kune zvinhu zvanga zvisingatarisi nekuti mwana muintrovert haagoni kupindapinda kuri kuendwa kakunofara but iye azvigona saakungoenda. Zivai vana venyu. You can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere. Ndikushora kuenda overseas mani ndikuti ziva mwana wawa.
Charles Feshete uyo ane degree rokutanga nemasters degree anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatara anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndakumbosaudza mai vangu and pandakapinda murehab ndakapinda musi wa 27 November and Christmas year 2022 she suffered a stroke and all of this I've according to learn that there are consequences of choices that I
do. Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaishimewo mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapinidzi.
Tinorombo vateereri, nyaya yatakupai inyaya yabva kuna Ropafadzo Mapimidze iri pamusoro pekurudziro iri kupiwa vamwe vabereki vane vana vari kunwa nekuputa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Avo vari kukurudzirwa kuti vatsvage rubatsiro nechimbi chimbi kubva kunyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa kuti vakwanise kubatsira vana vavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi America iri kucherechedza zororo rekuremekedza vatungamiri venyika kana kuti President's Day. Zororo iri rakatanga richinzi Washington's Birthday, richipemberera zuva rekuzvarwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga vaGeorge Washington. asi zvino rave zororo rekutenda vatungamiri venyika vose. Mukuziya nezvezororo iri, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abatanyanzvi munyadzo zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose uye vari muzvinafundo paDeVry University kuOhio muno muAmerica vaElliot Masocha.
Iri zvava rakakosha chaizvo muAmerica nokuti kubvira pakutanga kwaro ranga riri zuva raitemberera kuzvarwa kumutungamiri wokutanga muAmerica George Washington, wakaita zvinhu zvakawanda chaizvo zvairemekedzwa neAmerica nepasi rose panguva iyoyo. Titarisa isu muAmerica, munhu nguva yake iyi ndo pakagadzirwa Constitution, bumbiro romutemo weAmerica, rinorayiro bumbiro ratingatisu rakakura rinoremekedzwa pasi pose, rashandiswa nenyika dzakawanda kugadzira mabumbiro emitemo yavo ivo, nokuti ibumbiro rinoremekedzwa, ibumbiro rakasimba rinoremekedzwa muAmerica napasi pose. Zvekare ndiyo wakatanga futi nguva yake kuti kunge kuine bhengi rokutanga romuAmerica munomu, pamwe chete nedare guru romuAmerica rakatanga nenguva yaGeorge Washington. Saka saiye wakakwanisa kunge ari mutungamiri wokutanga after independence yaAmerica, zuva iroro rakaiswa padivi richipemberera kuzvarwa kwake iye, pamwe chete nokupemberera zvakanaka zvaakaita iye nomucherechedzo waakapa youtungamiriri hweAmerica neAmerica yacho.
Tinoona kuti zuva iri riri kuwanikwa zvakare richicherechedzwa mushure mekunge mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vachangobva kugadzwa. Iro vhiki rino vachasvitsa mwedzi vave muhofisi. Mungati pane zvavabata here zviri kuita kuti vayemurikewo panguva iyo ino?
Zviri kuita vaTrump pari zvino zvinogona kusayemurwa nokuyemurwa navamwe. Takatarisa zuva rohupurezidendi, hamene kuti ivo vachataura vochinyi kuAmerica nepasi rose kuratidza kukosha kwezuva iroro rohupurezidendi, asi ndopembereravo ivo vaTrump nokuti handiyo nguva yavo yokutanga kupinda, vakambopinda ike zvino rwaro rwechipiri. Saka varimuvo mukupembererwa kwezuva irori rohupurezidendi chiri chiratidzo kana kuvana kuti vanatsokuona kuti basa rohupurezidendi iri rakakosha sei. Munhu unokwanisa kuita purezidendi unenge ari munhu wakaita sei, une chimiro chakadini chinozoitavo kuti ivo vadzidze chinyi.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kwakari kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ini ndoda kuvhunza vanhu vanotsigira agenda ya 2030. Kunoita semunhu vanhu vakaita accident kumasvingo vayavaya vakaiswa maplaster emacardbox. Saka ndozvamuri kudiwa 2030 izvozvo.
Kuteererana kuri kuita vanhu vezanupevu Joshto the big dog Matos.
Mazorasei kuvana vamusvere avo vari kudiko, havachazivi basa ravakaenda kuparlamendi. Chavava kuenda kuparlamendi ko vava kuda kubira vanhu vachisingatevedzeri mutemo. Zvavari kuita hazvina kunaka mani, zvinorwadza pakuti havasi kuda kutevedzera kuvaka nyika, vava kuda kuiputsa vachipedzera huku pachikumba chenyika.
Studio 7 makati yenyu. Vana baba Geza vasvinura vaakuziva vari raiti. Nyika yese ingatitsigirei baba Geza. Makomuredhi akafira mahara aya vamwena nhasi mapfupa avo achirivo mumabhako mumakomo. Maisana nauzumba mune mapfupa, mana mutoko, mana Darwin, mana Mnikini mese, mana masvingo, mana Brawayo. Mahiros ese anonzi mahiros, handiti mapfupa emakomuredhi. Vakafira mahara vamwena nhasi havasati vatotorwa kuenda mumisha. Vana mujibha havana chavati vapuwa. Vana vanhu vakabhomberwa mahara munguva yehondo. Nyika yese vebato, nyika yese munhu mumwe chete. Vana veZimbabwe tikabatana tikamira nemakomuredhi, tikamirana namujibha nana chimwido, tirwire kusunungura nyika yedu.
Vanhu vamoti mutsvangwa uyu toziva ari mutauriro wezanupiefu, tatiziva ari mutauriro wemapurisa, asi unotoshamisika. Ndiye anenge achitova kumberi kuti hei Vageza vane mhosva vakapara vakazombodai vakazombodai.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa ekuti vari kuda kuenda pamudyandigere muna 2028, kunyange bato ravo riri kuenderera mberi nekuti bumbiro remutemo revandudzwe kuti varambe vari panyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai muina Taboka Ncube.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2025 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bonke siyakwazi ukuthi uJane Fani Mswere, uJones Msara, uGarwe laboZiyambi abakhuluma nge-2030. Sasonto abazivumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ukuthi bagcine bethethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Bunanzwa usuku lwePresident's Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Mnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni, kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezano PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi sethula amazwi la, umsakazo ZDC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezano PF lizaguqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokufuthelana okukhulu kuzano PF phakathi kwalabo abafuna Mnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sisuxoxelwa ke wamela isigaba seBhinga edalele ePhalamende elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Spanda, yena othi uMnangagwa umkhohlisi.
UMnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho, yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJane Fani Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma laboZiyambi abakhuluma nge-2030, sasonto abazivumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe, ngoba ngabe kuthiwa khona into abazivumbele yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwe izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa ifect yokuthi yena uzithulele belokhu besiyaphambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle, yena ethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye, kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
UMnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engazi ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyokuzama ukusivala amehlo. UMnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani leyi sinesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba ngukingi munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
UChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi, ambona ukuthi uChiwenga leyani into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa, kanti abantu sokufuza ukuthi bebebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, kula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa angani nguye yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli weBhinga edalele ePhalamende ekubandla le-CCC. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku-2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi yena hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amatomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalinye ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikhokhona uma esithi yena is a constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azazize intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuZanu PF bachiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambonthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kulibandla lezi ibandla lezamphethe ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisa-ke ukuthi lapha hhayi umina ngizakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyiwumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhali ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengeZanu PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla leZanu PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba ne-congress. Abantu bazahlangana ku-congress kulapha okukhethwa khona abantu abaphansa khona abaphansa khona izandla kumbe lapha abantu abanomnika khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZanu PF njalo wake waba ngumeli wensiza edalela ephalamende. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abahlamuki be-M23 sebehluthune idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwayenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amaningi loba inhlanganiso ezigoqele African Union, SADC, le East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kamnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bafikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. Tshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngele-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uyakuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele DRC uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila kuthola ukuthwalele nge-African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Afrika. Okwesibili, yikuthi impi ye-DRC ngasinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala, singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama-M23
ngamathuthi kakhulu alobudlelwano labathuthi eRwanda kube sokuba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kathi eRwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 laphana uPaul Kagame eke waba kubutho lika Mseveni ngali belilwisa la uMseveni la seselinilwa licatsha besalwisana khona ngaye labeUganda so singakunanzela kakhulu bale support so ikubona ukuthi amandla abo kaso zabodle lena ukuthi bale support i support evele emazweni alamabile ngaqhabuleyo i Uganda le Rwanda
yeye kwalapho ke babathuwe nxasigangela sidula sibili kuthi ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
nga sinanzelela kuhle lenkulumo kaPaul Kagame ale ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluze elizweni lakibo so ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bacine bethethe umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wakhe njalo kumele kunye sikunanzile ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC minjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa makhaya iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe so kungafika ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazayithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotektwa kakhulu i 2000 kilometers away from lapha bona bakhona so bazayoloku besondela bethathe ilizwe ukuze befike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi la yena njani angethuka khona ngoba siyakunanze ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Union community kumbe esadik uthitekedi esikhathini esiningi uyabe ngekho umongameli we-DRC so khonokhana kubunjwa khonaphana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazabele ukumele ithathe ilizwe lakancane kancane bazibagcine sibisebengasasuseki esihlalweni abazebe ezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibilelizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs kuwe Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi phakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheki kunkulumozo kubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba elemelika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa nguhulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanzwa ngomvulo wesithathu kuNhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunanzwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizise imbali yalolu suku sixoxa nomnumzana Washington Jamela olandele zombusazwe weMelika njalo esizalwane seZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu, lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekuselebrethwa i-birthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi ke agcine ehlanganiswa ama birthday eka George eka njengoba imhla ka 22 lwahlanganiswa ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakuleli lizwe abenza umehluko omkhulu.
Singathi luqhubekela phambili luqhakathekisa na kumbe sekulusuku nje olubalikhe for kwabanye?
Hayi, ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyi lokho esingathi commercial holiday nje, ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulaba abathengisayo. Ungabona ama adverts akhona, President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa ke noma luyi federal holiday, aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe, ngithi ngapha iwinter kuma states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalela ezindlini, so alungeke lufane lamanye ama holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephandle begcwele besenza into ezijeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutshwana, kodwa ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika George Washington eMount Vernon, Virginia, nokufanayo futhi ku-memorial ka-Abraham Lincoln.
Umnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika, ubesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Ngusigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa loNkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa kobulawayo, ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele, ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sekurehabilitata siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhanya udokotela uyaqala kukhangele vele, sicela sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana nomntwana uthatha into etshiyeneyo, then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi, sibatshengise ngendlela ezi-right ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibanti entertaining is something else. So basically them away from that local zone, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, whereby we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapo ke nxa usubavalela abantu konapo kwabe kungahluphi yini, babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka kona ukuthatha izinto zabo, kumbe labe liphonguba nxele banike mbijana kumbe kunjani?
Oh no, they do ngoba saphela ba voluntary siyabapika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabaforce. Akula muntu ofuna ukuthishwa ukuthi ukhanjiswe rehabilitation ngoba bayabupolisa phela bakwenza, uyabona. So thina singabangenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami. Mina ngiyabenza bengakhanuki ilokhu zakulakhe kunje ngama-gym. Bayajima. Wesikhathi siyabakhipha sinxase sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile-entertainment legazibo ama-different games. So ziningi izinto esilazo esiba-entertainer, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezwe ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bezwe ukuthi progress yabo and then he says social worker kunapana u social worker laye owabe khuluma labo ama needs abo owa advocate layo ngakho ukuthi bala ama needs because lawo kufanele belwe la ama needs abo then sesikhuluma la singani siphakathi kwabo le family Then lokho siupdate family ukuthi kunje kwesikhathi esingi bayo bezondela ifamily vele bengabaletha khona pha but diet wise they are abaningi abaspoiler
kubaspoiler ngani akusitele mancubo baspoiler ngani
ngisho like kakhulu ukudla ukudla badla ngasiphose 6 times a day uyabona but okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa uyabona ngoba kuma psych meds ngoba abanye bakhona njani ukuba kuma psych meds because into yakhona igcina sidala ama psychiatric problems
abafupisa ukuthi bakuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isenta yakho leyo kubizwa kuthiwa kuyini
isenta yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab ise Southern Park
abantu bakuthinta njani yebo bakuthinta njani abantu
ngithinta abantu bengangithinta enambeni i US number yami u 317-519-1473 eRehab directly O 263-78-285-7603. Here number yet to A Value of Hope. Again, 263-78-285-7603. The Zonk is available to WhatsApp. AMI USA number, but like available to WhatsApp.
Unkosazana Sugu Nube isizalwane seZimbabwe esileklinika elapha abathatha izidakamizwa. Ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 esameli. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama-Mighty Warriors selulubhekise e-Angola lapho elikhangelelwe ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lakuqala ele Women's AFCON Qualifiers enkundleni ye-Stadio Joaquim Dis Elwanda ngolwesine. Asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona likhangelelwe ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo. Pambilini walo mdlalo. Ukuhlazela lo daba sithandekile emhlanga we Studio 7 uxoxele umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ukuthi Sports Grind with Buhle.
Ngibona ngani ichance yokuthi Ncube zinayo. Our league ngathi iligi yabafazi iteza upgraded a big players are now fit compared to ukuthi kudala iligi yethu yayi-on off but last season imidlalo ye-successful iligi yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo naleyo so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu ku-tournament eyadlalwa last year waba wathatha i-golden lapho ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikukwayo ama-few foreign breast imaculate emzipha ukhona laphana no urubimbo odlala ese-Israel laye ukhona so ya and our strikers they're good Ethel was i-top goal scorer last season u-league and i-tournament so ngilethemba ukuthi sizadlala kuhle
singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima
iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma-social media awo ngananzelela ukuthi i-preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba afetha ikhomithi thina elethi qembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga you know ebijayele ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawuzela idina last night send off sibone nje konke kuhamba kuhle even ku-camp labo bakhempe khona speaking to the captain unobukhosi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the FIFA and everyone else eZimbabwe nje ukuthi bengqo
Lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ngilele Studio 7. Hayi siyabonga ngenyaka izulu ngathi kungcono because isikhumbulisi abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe kusekho okunye abantu abangaphila ngakho kodwa hayi siyabonga inkosi yena. Nabonga ngumasengo okubulawa iphumule emadenkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani noma nje iy'ndaba zami zingasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa-ke hhayi lami ngike ngisike elijikayo kuzanu PF. Zobohle amanyosi, thina singabanye abantu esivele esifanele ukuthi singangeni kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina. Okwezanu akudingi thina, ku-right impela yekelani bezehlulekele bebodwa ngoba bathi besenza into le lokuze nokuthi bathathe izanu bayenze ukuthi kungani kuthiwa amanye ama-parties ngama-tribal parties especially izaphu beqamba amanga izaphu ine-90% abantu basempumalanga and saqhubeka saye siizaphu yasidikiliza izanu kanti vele i-m yabo yokuthi bebenze one party state kanti vele wayengayikhulumanga yena ngokwakho umnanga ukuthi lapha simina sengiyinkosi sengisenze one party state uyagula lokho.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Ngiyacela ikifundi audio yami beyizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe kuthe sivukela upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befake amabox. Siyacela bebe serious bonke abantu bezani PF bengazodlala ngabantu lokho okwenzakala kuzidlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term. Hayi akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kancane stand. BasiDJ 7 basakazi bethu linjani hayi nasiyaphila. Cilani like lisibuzile uchumo ugawule ngoma lakhe inkomo ngathi bonke nje abantu bemathebele le ndaba kuzwana indaba le ekuthiwa isindebele ofanele sife esikolweni sasafundiswa ukuthi bathini ngayo le ndaba le ngoba lokho sibazi ngoba ibhizi nge-30 kamnangagwa le nge-30 bathini le ndaba le yezikolo ukuthi isindebele ofanele sife. Cela nibe siphendule nje uchuma singabantu bakwamthwakazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isindebele sofanele sibulawe ma uthi awufuni ukubhalisa ishona kuthiwa yi-language yakuqala. Sicela besiphendule ngamapho uJoseph walowomalakhe inkomo.
Studio 7, Studio 7 salibonani. Kanti afundwa ngaphi lama-audio? Afundwa ngaphi? Silalela abanye eyami kayifundwa. Ayifunda sibonge bakithi sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sekungani uNkulunkulu angasilalela asenzele kuhle esikucela kuye sithole izilimo amabele sike siphumule ukuthenga impupho bakhithe emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi kayidlalo phele yami lami Studio 7 kanti kuphambana ngaphi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngokuxokozela kubandla leZANU-PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke sihlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele DRC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje oluvalelisayo nguThabo Kancube nesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.